ndumimbi anoimba nziyo dzechitendero.
Timboti sanangurai kuti zita rekuti tembe lami makarwana kupi uyezve imirenyire kuberekwa ndere kuti chii?
Zita rekuti tembe lami ndikangoti izita ndaishandisa rekumba pati sino arisiro ripachitupa. Ripachitupa ndere kuti temba tagwirei. Asi nekuti senemu yangu yakati rebei and for vanhu vasingataure shona vakwanisi kuzokwanisa kuona kuri taura. So ndakaona kuti temba lami rinogona kuita nyore for vanhu vasinganzwisisi mutauro weshona.
Wakatanga rini kuita zvekuimba izvi? Chii chakaita kuti ufunge kuti aiwa regai ndiimbe uyezve ndiimbe musambo iwoyu wechitendero?
Makore andanawo anogona kupfuura kuita 10 asi my first recording was 2011 pandakatanga ndandiringori muimbi aimba muchechi zvake asi takazotanga Zimpraise muna 2006 ndobva takaita first recording yedu yeZimpraise and then ini ndichizotanga solo career yangu muna 2011.
Pane vangada kuziya kuti zvinobhadhara here zvekuimba izvi munyika?
No, zvekuimba zvinokwanisa kubhadhara but zvinotora nguva yakati rebei. Hazvisi zvinhu zvekuti wangotanga nhasi wobva watotambira nekuti haisi employment. Kutobuilda a brand nebusiness nekugadzira maplatforms ekuti zvikwanise kubhadhara. So in time zvinobhadhara but zvinotitore nguva. Saka vanhu vakawanda vanodzoka vofenda vasati vasvika kufinish line. Saka zvinotitore nguva mbichana.
Vamwe vangada kuziya kuti pane zvimwe zvamunoita here neupenyu hwenyu kana kuti munotongoraramira kuimba?
Kuimba ndokwave main thing but chakanakira kuimba ndechekuti kuimba kunounza zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuti kana ukwanisa kubuilda brand rako unogona kuita leverage that brand ukwanisa kupindawo into things like advertising. Ndandagara ndiri wamo hangu maadvertising so zviri kutondibatsira nekuti zvinovhura mamwe madoors. Saka takuitawo machinguzi eparadio matv adverts nezvinhu zvakangosiyana zvakadaro. So kuimba chinhu chekuti chinokupa platform, chinovhura madoo ekuti unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda neupenyu nelife as well.
Chimbotitsenhurirai kamwe kedzimbo dzamunoimba.
Kandichakupai kanonzi Mhanya, kambo kari paalbum rangu runonzi Ministry of Works and ndokunyanya kukafarira kamba kanoti kanondikurudzira zvikuru. So I hope kachakukurudzira iwo. Kunotokwira gomo uone mberi kuti uko we unotofarira mo panete panete mori darira ne kuti mwari
Can the words done? Well,